neraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 25/2019 makateerera ku studio 7 nefinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mangwana tiri kuenda ku TNF nokuti tinoda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatikwirirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nokukurumidza kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu.
ZCTU yopikisa danho rehurumende rekudzika mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uyo sangano iri rinoti hausi pamutemo. Vamwe vana muzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano reta jamuka sesijekile rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika kana vachinge vatadza kugadzirisa zvinhu izvi. Sangano iri rinoti richakurudzira kuramwa mabasa kutanga musi wachikunguru 1/2019. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende inofanira kusiyana nedanho rayakatora nezuro rekudzora mari yemunyika richiti danho iri rakatorwa zviri kunze kwemutemo weTripartite Negotiating Forum Act uyo unosungira kuti pave newirirano pamatanho akadai asati atorwa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Mutungamiriri weZCTU Peter Mutasa vaudza vatori venhau kuti zvakaitwa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti haina kuvimbika uye iri kubata vanhu kumeso kana ichiti inokoshesa TNF asi iyo ichitora danho rakakosha kudai isina kutaura nedzimwe nhengo dzeTNF. VaMutasa vati zvinoshamisa kuti gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vakatora danho iri asi nyaya iyi yange iri kufanirwa kutaurwa nezvayo pamusangano weTNF uyo uchaitwa muHarare mangwana. VaMutasa vati danho iri handiro rinopedza kutambura kwevashandi uye vange vakatotarisira kuti mari yekuAmerica ndiyo ichashandiswa munyika pachigadziriswa nyaya dzeupfumi dhora remuZimbabwe risati ratanga kushandiswa zvekare.
Nyaya yezimudhora haisi itsva, takambunyikidzwa zvakanyanya muna 2007 ne2008 tikarasikirwa nezvese mapenjeni edu, hatichina mari dzatinotambira dzikatorwa dzikapedzwa dzikatsvairwa. Tinozviziva futi kuti nguva ino mwaka uno watiri nyaya yemaRTGS nebond note yaita futi kuti tirasikirwe neupfumi mapenjeni kechipiri, tarasikirwa zvemumastore, hatichagoni kuita chinhu chatinogona kuita. Saka isu tiri kumira sesangano revashandi takamira paurongwa hwedu hwekuti tinofanira kuti chiitwe kusvika zvinhu zvagadzikana vanhu vaakuvimba nehurumende yavo. Hurumende yagona kuunza zvimwe zvirango zvinoita kuti tiende mberi. Zvinoda kuti patangwe pamboti tidzokere kuUS dollar, vashandi vatambire mari inoshanda.
VaMutasa vati mangwana chaiwo vari kuenda kumusangano weTNF kunoudza hurumende nekusafara kwavo nedanho iri uye nekuti vacharatidzira kana hurumende ikasaterera.
Mangwana tiri kuenda ku TNF nokuti tiri kuda kuti tinoudza hurumende pachena zvechinyorwa kuti hatiswirirana nechimutemo chavaisa uyezve tiri kuti vachibvise nokukurumidza. Kana vakaramba hatichina imwe nzira sevashandi vambunyikidzwa kwenguva refu pane kuti tikurudzire vashandi techiti ngatichitangei kuratidzira sezvimwe revabumbiro remutemo wenyika. Izvi tichazviita nokukurumidza.
Vatiwo vari kutaura nemagweta avo kuti vaone kuti vangakwidzisei nyaya iyi kumatare vachipikisa danho rakatorwa nehurumende sezvo vachiti rinopokana nebumbiro remutemo wenyika rinoti hurumende inofanira kunzwa kubva kune veruzhinji pasati paitwa matano makuru akaita seiri. Mangwana kune musangano weTNF unovembatanidzwa vashandi vemabhizimisi pamwe nehurumende uye vamutasa vati nyaya yemari yenyika ndeimwe yenyaya dziri mudariro. Mutungamiri wesangano rembatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander Kowa vabvuma kuti kune musangano weTNF uye vati vachataura zvakawanda musangano uyu wapera. Vachitsanangura danho ravo nezuro vanyuve vakati vakatora danho iri mushure mekuteerera kuvashandi vehurumende nemusi wechishanu. Vakati vashandi vakavaudza kuti vainge vasisakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuti mari dzavo hadzichina simba sezvo vamabhizimisi nezvitoro vave kutara mitengo yavo nemadhora ekuamerica. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza sezvo vange vasingadairi mbozhanhare yavo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vakafanira kubata chinzvimbo chemutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya yemutemo mutsva uyu, vamwe vana muzvinabhizimusi mumasvingo nhasi varamba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengese zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vemabhizimusi vataura neStudio 7 vati ivo vacharamba vachitengesa nemari yekunze nekuti zvinhu zvavo zvizhinji vanotenga nemari yekunze kwenyika. Nekudaro vakatengesa nemari yemuno inogara ichirasa simba vanobuda mubhizimusi. Vanidmo Manyasha avo vanotengesa mbatya dzinotengwa kunze kwenyika vati vachiri kutengesa nemari yekunze nekuti vakatengesa neyemuno havazokwanisi kuzotenga kunze kwenyika zvimwe zvekutengesa.
Kwatinohodha kwatinoenda kunana Tanzania kunana Dubai mari yatinoshandisa maUS, saka hazvibetseri kuti ndotenga zvinhu nemaUS ndandotengesa kuno kune RTGS ende RTGS yacho irungomoka yakakwira yakadzika. Saka inyangu sabusinessmen ndongoti zvinhu zvandotenga nemaUS ndotengesawo nemaUS ndokuti ndiwane profit.
Vezvitoro zvizhinji zvembatya nemidziyo vanotiwo vacharamba vachitengesa nemari yekunze apo zvimwe zvishoma zvichitiwo zvichatengesa nemari kuno vachitevedzera mutemo mutsva. Asi vanotengesa mafuta edzimotokari vazhinji mumasvingo vaswera vakavhara vachiti vari kumirira kuti vodii nekuti vanotenga mafuta aya nemari yekunze. VaDonald Joma avo vanotengesa pachiteshi chemafuta chezuva mumasvingo vati vambonzi vambomira kutengesa mafuta avo nhasi.
Kubva pakaiswa statutory instrument hatina kuvhura, takavhara nekuti varungu vedu isusu vari kuchema kuti fuel yavanayo kuzvino vanga vakaiodha nemaUS, saka kuti vaitengese nemabhondi vanenge vakutiitawo losi. Saka kubva payakangeiswa hatisi kushanda zvokuti takutochirawo mabasa edu isusu kuti tokwanisa kungorasikirwa nemabasa nekuti vari kuchema chema kuti nhangwe vakada kuti vatengese nemabhondi maUS achona vanozomaona kupi, iwo maUS achona asange achabvumisi chichi kuti vashandise maUS vakungonzi mabhondi chechi. Saka hamino kuti zvichafamba sei, asi takavhara for now ende handifungi kuti ikaramba iripo seya instrumenti tingavhura izvizvi.
Vezvitoro zvinotengesa mishonga yemuzvipatara vativo vambomira kutengesa mishonga nhasi vachiti vachatanga kutengesa nemari yemuno kana makambani akapuhwa marezinesi yekuvatengesera nehurumende ava kutambirawo mari yemuno. Izvi zvaita kuti vamwe varwere vatadze kutenga mishonga yavanofanira kushandisa. Vamwe mabhizimusi madiki vakaita samuzvare Martha Madhuveko vati vatambira mutemo mutsva uyu.
Zvaitwa negavhumendi nerimwe divi zvakanaka, zvatiitirawo nyore isusu vemabhizimisi madiki nekuti mumidhuri yedu yatanga tichitengesera iyoyo tanga takutounzonzi tinofanira kubhadhara neforex maUS dollar. Apa paisusu makastoma edu akanyanya macivil servants anga asingawane maUS dollar yacho iwayo tanga tichingowana bhondi. Saka ndinaithinga hangu zvamboitwa negavhumendi on the other end kwa tiri isusu zviri nani ende zviri kutotiitirawo zvakanaka. Ndofunga izvezvika pamwe vanhu vakauyawone zvimariwo zviri nani nani tinokwanisawo kuitawo zviri nani mburi dzeduwo dzichidyawo zvakanaka nekuti iya vemidhuri yavava vanga vatotiomesera. Imagine 50 years kuti yesi mari yakawandisa.
Nezuro hurumende yakaisa mutemo westatutory instrument 142 of 2019 uyo wave kurambidza kuti mari dzekunze dzishandiswe mukutenga nekutengesa zvinhu munyika. Izvi zviri kupikiswa neveruzhinji zvikuru vanotenga zvinhu kunze kwenyika sezvo vari kutadza kuwana mari dzekunze mumabhanga emunyika. Studio 7 haina kwanza kunzwa divi rebhanga guru renyika panyaya iyi, asi munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko muhurumende Vanik Mangwana vati vari kupikisa mutemo mutsva uyu vari kupara mhosva.
Vanhu vari kuramba vachitengesa nezvinhu nemaridzo vari kutyora mutemo wenyika. Vari kutyora mutemo wanyika kubvira nestatutory instrument yakabudiswa nezuro 142 of 2019. Vari also kutyora mutemo wenyika maererano nama exchange control regulations. Saka mavunza kuti vachaitwa sei, vachaitwa zvinoitwa kunoitwa vanhu vese vanotyora mutemo wenyika. Vanoita criminal activities. It's illegal, kana chanzi illegal, which means kutyora mutemo. Saka hazvifaniri kuitwa. Vamwe vanogona kuruza malicense avo, vamwe vanogona kusungwa chaiko maererano nemhosva dzavo, but izvo tinosiya kumatare, asi zvinosungisa.
Zviri kuitika kumasvingo, zviri kuitikawo maguta ose ari munyika, vakawanda vachema nerekuti havasi kukwanisa kuwana mari dzekunze kumabhanga avo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reta jamuka sesijikile rinoti nhasi rasvitsa tsamba dzenyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nekumunyori wedare reparamende richipa mutungamiri wenyika mazuva manomwe ekuti vagadzirise zvinhu munyika. Kukundikana kwavo vanhu vomira kuenda kumabasa vachigara kudzimba dzavo senzira yekuratidzira murunyararo. Sangano iri rinoti zvinhu izvi zvinofanirwa kugadziriswa nekukasika nekuti ruzhinji rwevanhu munyika ruri kunonga svosve nemuromo. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano retajamuka sesijikile vatinei munetsi vanoti nhengo yavo yaenda kunosiya gwaro renyunyuto kuhofisi yemutungamiri wenyika yambochengetedzwa kwenguva ingada kusvika awa imwe chete nevanochengetedza mahofisi yemutungamiri wenyika ichibvunzisiswa nezvegwaro ravo asi yazeregwa ichienda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kana vamunangagwa vakwanisa kuona gwaro rasiyiwa kuhofisi kwavo iri sezvo takundikana kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba. Ngatinzwei hurukuro yataita navamunetsi.
Isu seboka retajamuka taona zvakakodzera kuti tinyorere mukuru wenyika vamunangagwa nemukuru weparamende kuriko kunopasikwa mitemo nokuongororwa mafambisirwo anoitwa mabasa nezvekutungamira nyika. Nyunyuto irimo inhau yeupenyu hwevanhu veZimbabwe. Ndonyunyuto hombe yatinayo, mararamiro aakuita vanhu, kuchinjwa chinjwa kuri kuitwa mitemo nenhau dzemari dzinongorekana dzakwira, vanhu havachakwanisa kuafoda mararamiro avava vari kuita, uyezve nekuona kuti hurumende yedu haina kuvimbika kune zvese zvayakapromisa vanhu during time yemaelection. Saka taona zvakakodzera kuti tinyore tsamba tichivaudza vamunangagwa kuti ndopane nyika, nyika yaoma, magetsi hakuna, zvikoro zviri kungokwira, chekudya chiri kungokwira, tiwo chaiwo munyika hamuna, vanhu vari kuwana magetsi 5 hours 6 hours.
Makwanisa here kunge muchitambirirwa tsamba dzenyu idzi? Dzatambirwa here uye mapiwa mhinduro here?
Tsamba dzedu dzatambirwa kwa Clerk of Parliament yaenda vadhinda kuratidza kuti vatambira. Mukomana waenda watumwa netsamba waenda kwa president ndiye ambodetainwa for nguva inopfuura 1 hour. Vanoitawo pachirungu zvavano veta vachimubvunza-bvunza vachimuita sei vachimutyisidzira, asi tsamba iyoyo azokwanisa kusiya, havana kudhinda zvavo asi vanyora pasi kuratidza kuti vatambira tsamba iyoyo.
Muri kutaurawo nenyaya yekuti vanhu vachapinda mugwagwa kana mutungamiri wenyika vakasatora matano nemusi wa 1 July. Mungatudza pamusoro peurongwa ihwo?
Urongwa uyu uri kubva kuvanhu. Vanhu vari kuti aiwa taneta nekuramba takangotarisa hurumende isina zvairi kutaura. Ichokwadi, tavapa mazuva anokwana kuita 7 zvakaita zviri pamutemo kana vakuru vedu vasina kugadzirisa matambudziko evanhu, nyika inoyi inofanira kuti vanhu vambogara pasi.
Vakawanda vanogona kunge vachitya kupinda mumigwagwa. Tichitarisawo zvakamboitika mazuva apfuura kuti vanhu vaipedzisira vapfurwa nezvimwe zvakadaro, sei muri kukurudzira nzira yekupinda mumugwagwa?
Hatisi kukurudzira kuti vanhu vapinde muHarare vaimbe vaite sei. Tati vanhu vanofanira kuti stay away, vogara mudzimba dzavo. Saka zvinhu zviri kuitwa pajekerere kuti vanhu munhu anenge ari mumba make haana waanesana naye. Isu tiri kuti kuhurumende yedu titariseiwo, tinzwewo chichemo chedu. Izvozvo hazvirehwe munhu, hazvisungirwe munhu, hazviurayirwe munhu. Zvipi izvozvo?
Avanga vari vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reTajamuka, sesijekile vatinei munetsi vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati nguva yerunyararo yasvika zvino muAfghanistan. VaPompeo vataura mashoko aya murwendo rwavo kuAfghanistan urwo rusina kuziviswa. Vasanganawo nemutungamiri wenyika iyi vaAshraf Ghani vakakurukura nhaurirano dzerunyararo pakati peAmerica nechikwata cheTaliban. VaPompeo vaudza vatori venhau pamuzinda weAmerica muKabul kuti ivo navaGhani vavirirana kuti nhaurirano dzerunyararo ndicho chinhu chepamusorosoro uye Afghanistan haifanirwe kushandiswa zvakare senzvimbo yekuumbwa kwemabasa eugandanga pasi rose. Munyika mune kupesana kukuru padano rakatorwa nehurumende nezuro rekuti munyika mushandiswe chete mari yemunyika yemabond notes neRTGS. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kuVictoria Falls nhasi kumusangano wekuchengetedzwa kwemhuka dzemusango muAfrica, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yave nyika yagadzikana sezvo yave nemari yayo. Vati hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yakwanisa kudzora dhora remunyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova mumwe wevateedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti danho ratorwa nehurumende harishandi zvachose.
Chakaita kuti Zimbabwe irase mari yayo ichitora mari yekunze kwenyika kunyanyanya US dollar inyaya yekuti izvo monetary policy yanga yafeira, inyaya yekuti izvo tasingaproduce asi tichidya zvekunze kwenyika, inyaya yekuti vanhu vanga vasina confidence nemari yavo, inyaya yekuti black market yanga yakwira, inyaya yekuti inflation yanga yakwira. Zvese zvitinazvo nhasi musi wa25 June 2019.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvina fundo Gift Mugano vanotiwo zvirikuitwa nehurumende hazvina pundutso.
Zimbabwe haina kugadzirira kuti ishandise mari yayo. Chinodiwa kuti mari itsva inonzi Zimbabwe dollar idzoke. Chekutanga tinofanira tine stable economic environment. Yekuti inflation inofanira kunga iri single digit. Izvozvo kutaura kuno inflation iri pa 97.5%. Yaya ma exchange rate again anofanira kunga iri stable. Tinofanira kunga tine inonzi fiscal consolidation. Vanobata nezvemari ku Ministry of Finance vanofanira kunga vasina zvikwerete zvinoda kubhadharwa. Domestic debt muZimbabwe chikwerete chiri kuma $9 billion. Saka chisati chabhadharwa ichocho mukaunza mari itsva muchatanga kuchibhadhara chakonzera mhirizhonga kumari, mari itanga kurikuruza simba.
Mashoko aya atsimirwa nemutungamiri werimwe bato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vaimbovevo gurukota rezvemari.
Ivowo vamunangagwa pachavo vari kumaputo vakatsanangura matanho atatevedzwa vaine tarisiro yekuti kuda kuzopera kwaSeptemba nyika inonga yaane mari yayo. Saka chaitika pakati pesondo rapera nanezuro chaita kuti vakurumidze mufast track muchirungu kuunza mari iyi chinombove chii. Isu tichitarisa tiri kunze tinoti ipanic. Vakasongana nevashandi vehurumende vakati wandei vakavaudza kuti havachadi imwe mari kunze kweUS dollar, ndokubva vavhunduka ndokungoita papadzungu ndokungounza chimari chisina basa.
Ko, zvaitwa izvi zviri pamutemo here? Tabvunza Dr. Makoni.
Mutemo wenyika mamirira wakaita iko zvino. Kune mutemo wakatosungwa muparlament muna 2009 wokuti tadzima Zimbabwe dollar, taakuunza yavakati muchirungu multi-currency system mari dzakawanda wanda. Saka mubvunzo wekutanga unobuda pachirongwa chakadaidzirwa nezuro ndewokuti zvinogona here kuitwa pasina mutemo unozvitsigira kana kuti uyu mutemo uripo usati wabviswa. Wazhinji wedu tiri kuona hurumende yakaita zviri kunze kwomutemo.
Mashoko aya atsinirwawo navabiti avo vati vatombosimbudzawo nyaya iyi mudare reparamende.
Hazvisi pamutemo, ndabva kuzvitaura muparlament. The issue yemultiple currency yakatosotwa nenyaya yekuamenda Reserve Bank Act Section 44A Subsection 2. Tikazoreva tinoshandisa mamultiple currency zvinhu zvakatemwa izvozvo neparlament.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya, avo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kuipa.
Indotoona vaka zvinenge zviri nani. Vanhu vangaita zvavo pfungwa dzekuti maybe zvazvozvakati. Munhu ane pfungwa yekuda kugadzirisa Zimbabwe kuti ngaimire zvakanaka achazvitambira namaoko ese.
Mashoko ava Jokonya atsimirwawo namuzvina bhizimisi vaGilbert Muponda.
Awa danho iroro rakatowa nehurumende ndizvozvo chaizvo zvakatotinonoke kuya ndozvaifanira kunge zvichiitika kuti kana iwe uchitenga chinhu muZimbabwe uri muZimbabwe here hapana uchaungada kushandisira mari yekunze.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo zvaitwa izvi zvikasabudirira vanxuve vanenge vazvikanda mukanwa mamupere.
We are just hoping kuti paenda minister of finance kuChina dzimwe dzenguva vacho vaina joka ikoko nekuti kadhi dzavakanda iri renew currency ndo lasti kadhi dzavakanda kuona kwatiri kuita. Saka vakadzoka vasina joka inova foreign currency yekuti asupport dollar iri richaita dambudziko kuti risimbe. Ende zvavari kutaura yekuti mitengo ichazonge yachipa hazvizobudise kudaro.
Zimbabwe yakapedzisira kushandisa dhora rayo muna 2009 sezvo dhora iri rainge raramba richishaya simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yezveupfumi nyanya panyaya dzezvemari. Chirongwa ichi tinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu.
Muri kutaura nalizi chisiko ndiri parisati nyaya mari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei kumasitoro semushopu yetv7 haya nezuro munhu akatopinda aine mayusa achida kutenga makabva matovharwa
ndekutaurana achipa avhondero muHarare muHarare panyaya yemari izvozvo zvichiesera zvinenge iri senzi especially kana uchida kutotenga zvinhu zvakatenge mishonga mumafamasis mishonga yakawanda vanenge vabvisa pamashow mishonga especially yakatenge yeDP haisikubatira mishonga yakawanda like imwe ndakatombobvunza nezuro izvi irimo pasati paanaunswa dhati zvakanaunswa neRBZ mishonga yanga irimo yakachitengeswa inus prize saka kubva payangonzi us prize maus haachabvumidzwa kushandiswa ndozoda kutodzoka kuti mishonga vakuti pane zvinhu hatina stoko
mutaura nachiwa ndiri kumbare pambare pari raiti chaizvo kumbare vanhu vayo uchiringotenga nemari idzodzo dzedu dzamaus iwayo but vamwewo ndo vari kutya kutenga but vematakishopu nemashopu madiki havasi kutengesa nemaus
muri kutaura natafara nachebwanya ndiri muchivhu pakatoipanza
titsanangurirewo kuti zvakaturwa nehurumende izvi muri kuzvitambira sei
zvakatorwa nehurumende hazvisi kutombonyatsisisika kuti urongwa hwehurumende huruda kusiya vanhu vari papi tambenge tichitenderawo hedu tichionawo mitengo mune zvimwe zvitoro tiri kuvana kuti mamashops afuma akatokwidza mitengo yezvinhu zvakaita seflower raisi pamwe chete nemafuta ekubikisa
mutana tabet manyona ari kuHarare stratafen mari tgs toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nokuti mari tijesera zvinotenga zvinhu kutaun kana mumashops zvezvichidhura nhasi ndambopinda mutaun makuseni ndada kutenga chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond nhasi ndasvika chinzi 102
inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nemusi wechina
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove, ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chandinokupakurirai nemusi wechipiri wega-wega. Nhasi muchirongwa, tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevechidiki munyaya dzemabhizinisi, takatarisa kuoma kuri kuita zvinhu munyika munyaya dzemari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Aiwa muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Nzwisa kubva kuti chitsikana tariro negitare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Sangano revashandi ReZCTU rinoti hurumende haina kutevedzera zvinodiwa nemutemo payakatara mutemo weStatutory Instrument 142 of 2019 uye riri kupikisa mutemo uyu. Vamwe vanamuzvina bhizimusi voramba kutevedzera mutemo mutsva wakaiswa nehurumende wekuti vasatengesa zvinhu muzvitoro zvavo nemari yekunze. Sangano retajamuka rinoendesa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richivakurudzira kuti vagadzirise zvitsamunyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndikusiyai mwena Chris Gande.
Soku isika tisenda bakuvi.